Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 28/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndataurwa neHigh Court ndozva kumira, asi tiri kuti izvoni takamira President Shakespeare akasokwere tiri kuti aiwa pasipo mapepa musaka.
Dare repamusoro-soro rinorasa chikumbiro chevaimbo veGurukota vaSevia Kasukuwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Vane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kutyisidzira vanhu, saka vanhu havana rugare, vari kutoshungurudzwa zvikuru sei mamwe madzimai ekuBikita West akutotorwa achimbouyai kuwadhi kwangu.
Vagari vekuBikita pamwe nevebato reTCCC vochema nerekuti mhirizhonga iri kuwedzera munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunhengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Makundano e2023 Vitality Netball World Cup atanga nhasi mangwanani, Zimbabwe ichikundwa neAustralia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro rarasa nhasi chikumbiro chevaimbo veGurukota rehurumende vaSevia Kasukuwere chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Mangonja anotipa nyaya inotevera.
Vakasukuwere avo vaida kukwikwidza vakazvimirira vakakwira kudare iri mushure mokunge dare electoral court ravarambidza kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika zvichitevera chikumbiro chainge chaitwa navalafdel mangwana vezanu PF. Asi vatongi vesupreme court vanoti justice kuvava justice Bunu najustice Chatukuta varasa chikumbiro chavakasukuwere vakati vachapa zvikonzero panguva inotevera. Rimwe remagweta ava mangwana vaedlim Iwa vaudza Studio 7 kuti vanotambira mutongo wedare vachiti chikumbiro chavakasukuwere change chagara chisina maturo.
Saka tinofara zvikuru chidaro guru rawirirana nesu sekugara kwatanga chimboita kwatokutanga.
Asi vange vakamirira vakasukuwere pasarudzo kana kuti chief elections officer amai Jacqueline Sande vati vachatora matanho ekuti vakasukuwere vapinde musarudzo idzi kusanganisira kuenda kudare reconstitutional court.
Ndataurwa neHigh Court ndozva kumira, asi tiri kuti izvoni takamira President Shakespeare akasukuwere tiri kuti aiwa pasipo mapepa musaka.
Asi vamubayiwa vaudza Studio 7 kuti vakamirira kuona matanho achatorwa navakasukuwere uye vati vane chivimbo chekuti hapana danho richatorwa rinokwanisa kumisa mutongo wanhasi.
Saka tinovimba kuti mutongo waya apa mutongo unobata vakwikwidzani vese panyaya iyi, uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe navakasukuwere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwejudgment yehigh court.
Masvondo maviri apfuura electoral court yakapa mutongo wekuti vakasukuwere vamire kuzvitora semunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino, uye rikati Zimbabwe Electoral Commission haifaniri kuisa zita ravo pagwaro revavhoti. Kana vakasukuwere vakasabudirira pane zvavari kuronga kuita zvinoreva kuti panenge paine vanhu gumi nemumwe vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZANU PF, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change pamwe navaDouglas Monzora veMovement for Democratic Change. Zvichakadaro, CCC nhasi yaenda kudare pamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa neElectoral Court kuulawayo nezuro wekurambidza nhengo dzayo dzese mudunhu reulawayo gumi nembiri kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro azo kunomination court nguva dza4pm dzadarika. Izvi zvatsinirwa negweta renhengo idzi vatina Sherunganga, avo vati vane zvikonzero zvisere zvavaudza dare kuti ritarise kuti rirase mutongo weElectoral Court.
Saka ipo zvino taita appeal yedu tikareza magrounds yedu anosvika ku8 tichingoreza same issue yokuti no judge rakarasti kana kuti rakakanganisa nekuti nyaya iyi yakade yakadismiswa nemapoint elimin yedu atakareza.
Vaenderera mberi vachiti zvavaita nhasi zvinoisa parutivi mutongo weElectoral Court kudzamara nyaya iyi yanzikwa neSupreme Court.
Saka ndozvinhu zvatiri kutaura kuti mutongo uyu patango appeal tatosuspendwa decision yechi High Court yakapiwa nezuro.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti mitongo yapiwa nedare Electoral Court mukati memazuva maviri apfuura inosuisa vana veZimbabwe.
Tika ndezvekuti matare akuita sekuti iwo ndivo ava kutovhota pane kuti vana veZimbabwe vasarudzire muno vanoda.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Vagari vekubhikita pamwe nebato reCCC vari kuchema nerekuti mirizhonga iri kuwedzera munyika sezvo vari kushungurudzwa nevavanoti ndevebato reZANU PF. Godfrey Mangunja, Godfrey Mutimba muchandiregerera anoti panyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti imba yemumiririri wayo kuSt Mary's kuchitungwiza vaBrighton Mashindu yakabhombewa apo vamiriri vayo musarudzo dzekanzuro vaviri kushamva vakamuka padzimba dzavo pakaitwa zvivaka zvemabhokisi ekuviga vafi. Mambo Munyaradzi Mukanganwi vanonzi vari kumanikidza masabhu pamwe nevagari kuenda kumisangano uko kwavanoudzwa kuti vanenge vasina kumanikidza vanhu vavakutsigira ZANU PF vachatorerwa mabhuku avo uye vomiswa kutambira mihoro yehurumende yepamwedzi. Sabhu kuvanhu kwavo vaRichard Mukari vanoti vari kumanikidza kutyora kodzero dzevagari namambo wavo.
Isusu semasabhuku tive local government hatitobvumidzi kutsigira whichever side. Kana munhu akangouya achida kutaura zvinhu kuvanhu tinodana vanhu voungana otaura zvaanenge achida, ndo mutemo manje. Ndinongoda kuti ndinomuudza kuti zvaakaita iye kana achiri zviri pamutemo unofanira kundisvamona tiende kukoti kana kuti wherever kune zvomutemo.
Izvi zvatsigirwawo nasabhuku zvipfutu vatakura zvipfutu avo vasingaoni asi vari kushungurudzwawo nenyaya imwe chete iyi. Umwe mugari wekubhikita amai Vhila Mapurisa vanoti zviri kuitwa nemadzishe kutyora kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Ndovane zvese izvozvo kana makaudzwa saizvozvo vari kutyisidzira vanhu vagomba famba navo mukanganwa vachitevera kumasure. Saka vanhu havana rugare vari kutoshungurudzwa zvikuru sei. Mamwe madzimai ekubhikita West akutotorwa achinzi uyai kuwadhi kwangu vachiitiswa musangano mande chipiri chitatu china vozonzi muungana pabranji. Vanhu havana rugare vari kushungurudzwa zvechokwadi.
Vanoona nezvesarudzo kuCCC mubhikita vaJohn Mpanduki vanoti bato riri kutonga riri kushandisa mambo mukanganwi kuti riwane rutsigiro zvechisimba.
Ichokwadi sevagari vebhikita vari mudunhu ramambo mukanganwi tiri kuona mambo vachivhundutsira masabhuku vachiti kana mukasatsigira ZANU PF nokubvisai mudunhu. Izvo takazviona vakaita dare ravo vakasimudza mamwe masabhuku vakavavhundutsira vachiti varegedze kutsigira CCC uye kutaura nhengo dzeCCC.
Mambo Mukanganwi varamba kuchipadivirawo vachiti havatauri nenhepfenyuro yeStudio 7.
Mutori wenhawechi weStudio 7 iveStudio 7 abodori.
Mutauriri weZANU PF Masvingo vapepukai chiwewe varamba kuti vari kushandisa madzishe nemhirizhonga kuti vawane mavhoti.
Isu hatishandisi madzishe kutsvaga rutsigiro nokuti tine bazi redu rekomisariati rinoita basa iroro rokutsvaga rutsigiro kubva kuvanhu. Isu seZANU PF tinoremekedza zvikuru basa remadzishe uyezve atirambidzi madzishe kuuya pamisangano yedu.
Bumiro remutemo wenyika rinorambidza madzishe kuti aite zvematongerwo enyika. Zvichakadaro, bato retripusi rinoti nhengo dzaro nhatu dzakarohwa nevatsigiri veZANU-PF nezviro kwaGutu. Munyori mune zvisarudzo kutripusi maGutu vanoiti mufudze vati vatsigiri vavakakuvara uye mapurisa ari kuramba kusunga vari kuvarova.
Tiri kuona kuti mhirizhonga iri kukonzerwa nevatsigiri kana kuti nevatungamiriri veZANU-PF maGutu iri kuindirira mberi. Zuro chaiyi mayuti ETCCC anoti Ezekiel Kwere, David Mushuriwa naMulovalengi vakapambwa nevatsigiri veZANU-PF pamaungwa Business Center vakarohwa zvakaipisisa.
Mutauriri wemapurisa Masvingo, Inspector kuda kwacho Dhewa vati vange vasati vatambira nyaya iyi muhofisi mavo nekuda revanga vachida kubata mapurisa ekwaGutu.
Varatiri taitiicheke neGutu yacho.
Asi veTripusi vanoti mapurisa vari kuramba kusunga vebato reZANU-PF avo vanenge vaita mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vemauto anochengetedza mutungamiri wenyika, ePresidential Guard vemutungamiri weNiger, avo vakapidigura mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum Sondo rino, vazivisa panepenyuro kuti chero kupindira kwemauto ekunze kunga kuti vamudzore kuchakonzera mhirizhonga. Mukuru wemauto aya General Abdurahmane Tchiani vakabuda paterevhizheni yenyika semutungamiri wedare riri kufanira kutungamira nyika kubva pakabvutwa masimba. Mukuru wemauto munyika General Abdul Siduko Isa nezuro vakazivisa kutsigira kwavo mauto akapidigura hurumende zvisinei nekuchema-chema kweveruzhinji. Mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto vakasangana nemutevedzeri wegurukota reAmerica mubazi rinoona nezvemari dzinoshandiswa nevanopfurikidza mwero pamwe nekusorwa kwemari idzi vaBrian Nelson kuMombasa. Chimwe chezvinangwa zvava Nelson ndechekuona kuti kubuda kweMoscow muchibvumirano chechikafu cheBlack Sea Grain Initiative akukuvadzi nyika dzemuAfrica here. Vamwe vagari vekumakonde vanoti vave kutarisira kunengo yeparamende yavachasarudza kuti ikwanise kuvawanisa mvura yakachena sezvo vave kunwa mvura pamwe chete nezvipfuwo zvavo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Makonde rimwe rematunho anonyanya kupisa zvekuti rinogara rine dambudziko remvura nguva dzakawanda. Vagari vemudunhu iri vanoti vane matambudziko akawanda anosanganisira kusagadzirwa kwemigwagwa, zvikoro nemakiriniki zvishoma, asi vanoti dambudziko guru ravainaro nderekushayikwa kwemvura sezvo kuchinaya mvura shoma asi kuchizopisa zvakanyanya. VaIshmael Karemba avo vanobva kuGamburi vanoti dambudziko remvura ndiro dambudziko ravanoziva kubva vachikura, uye rwendo runo vave kunwa mvura yemumadhamu munonwa zvipfuyo zvavo.
Saka vanhu ivavo vakutorarama panguva yakaoma zvokuti vanenge vachinochera mvura 10 kilometers vachinochera murukomo rwekunwa mombe vachiita zvokutofukura futi mufuku pasi. Pamwe nevanhu panenge zvichinwa nemombe nembwa nezvinhu zvemhuka dzemusango. So vanhu vekumakonde vatori panguva yakaoma vatorina kana mvura yekuti vanwe kuti vagare chakanaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwatakobora vaDavid Jari avanoti kwatove netimu yenhabvu inodavidzwa kuti Red Water nekuda kweruvara rwemvura inonwiwa nevanhu pamwe nemhuka mudunhu iri.
Kana kuri kumakumbo kunotori ne Red Water Football Club.
Vachawanda makipa vekunyanga vanoti vakuru vakanga vaona pavakati mvura haina nganga sezvo vari kurarama neraki nekuda kwemvura ine tsvina yavanonwa. Mumiriri weMakonde muparamende uye vari mutevedzeri weGurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaine Faradza vanoti vakamboedza kuchera zvibhorani gumi nezvinomwe asi zvakashaya basa sezvo vakatadza kubata mvura kunyange vainge vachera mamita zana nerubatiro rwakabva kuDistrict Development Fund kana kuti DDF.
Kuchakobura kutakanodhirira mabhohos anokwana kuita 17 neDDF achiramba kubudisa mvura nenyaya yevhura yacho reikoko hakuite mabhoho unotomabata kuma 200 meters ndokuti ubate mvura.
Vaparadza vanoti vanhu vanotarisira kumumiririri wenzvimbo muparamende asi vachisiya kanzuru iyo yavanoti haishande kurerutsa mutoro wevagari.
Saka asi mhosva dzese dzechipo kuna MP kuti vanhu vazive kuti no, this is a national road, it's a national project inoitwa nebasi rehurumende remaroads ndeekanzuru anofanira kuitwa nekanzuru vamwe vachinji havazvinzwisi izvozvo. Ende makanzura zvacho anenge asingaite vanofanira kunge vachiita basa rewadzira urauri uri kanzera.
Vasimba rachezihambe vezanupf vachakwikwidzana navanoro chigere vecitizen coalition for change kana kuti TCCC vanoti sezvo vari sachigaro wekanzuru yemakonde vachashandisa ruzivo rwavo mukanzuru kuwanisa vagari vekumakonde mvura mumatangi panzvimbo dzakaita sezvikoro nemakiriniki. Vachigere vanoti muromo hauzariri nerwizi vachiti nhengo dzebato rezanupf dzakatadza kugadzirisa dambudziko remvura kubva kare.
Mvura kumakonde yakagara ichineta zvokuti vaparadza kuti vangati vakatadza kuigadzira ichokwadi. Takakura mvura yaiva nani asi ikozvo zvihawezi zvokuti zveshuwa mhuka nevanhu vari kunwa mvura imwe chete. Nzira esosi yemvura yatinoti kana pakagadzirwa riri dhamu pachaita mabhazi pombi achapomba mvura kwoitwa matengi emvura yekuti padunhu rega rega panenge paine nzvimbo yavanokwanisa kuwana mvura yakanyatsochengetedzeka, meaning kuti sei yakafiutwa zvakanaka yakaiswa mishonga makirorini.
Mukuru mubazi rezvedzidzo yepasi nepamusoro mudunhu rematonarend west vaGabriel Muma vanobvuma kuti makonde rimwe rematunhu rine vana vasingabudirire zvakanyanya pabvunzo dzeO level sezvo vadzidzisi vasingade kuenda kunzvimbo iyi nekuda kwekusaririra kwayakaita.
Apata district isina mabackward yayo ebackyard yayo kune nzvimbo dzichakavharirwa nevanhu dziri backward teki karibha teki urungwe misaka kwese kune nzvimbo dzakangodarodaro.
Vaparadza vanokurudzira wese achakunda musarudzo kuti asunge dzisimbe uye kuti ashande nekanzuru nevabereki pamwe nemapazi ehurumende kuti nzvimbo yemakonde ibudirire sezvo yainyanya kusaririra kumashure munyaya dzebudiriro kana kuti development. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Makaterera ku Studio 7 anemi muchirongwa ndini Evans Zininga. Makundano e-2023 Vitality Netball World Cup atanga nasi mangwanani. Zimbabwe ichisimudzira makwikwi aya nekukundwa neAustralia. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
MaGems eZimbabwe nhasi mangwanani avhura musangano wemakundano eWorld Cup aya nekurohwa 86-30 neAustralia muCape Town International Convention Center. Australia ndiyo iri pamusoro-soro murongwa wezvikwata pasi rese. Uyezve ndiyo yakatora mukombe World Cup uyu kakawandisa kudarika zvikwata zvese pasi rese kanove kagumi nekamwe chete. Zimbabwe iri pachinhano chegumi nenhatu pasi rese. Uyezve kugonesesa kwayakaita World Cup kusvika pachinhano chechisere muna 2019. Pavakambosangana makore mana apfuura, Zimbabwe yakarohwa 73-37. Muongororo wezvemutambo vaFraser Magombo vanoti nhasi zvanga zviri pachena kuti Zimbabwe inorohwa.
Zimbabwe yagona zvayo kutamba badi timu yanga ichitamba nayo itimu inogonesa inotoremekedzwa muodhi mese kuti ndiyo namba 1. Asi Zimbabwe haina kutadza zvayo kutamba but yakundwa nenyaya dzeexperiensi pakuti iyi inamba 1.
Zimbabwe mangwana iri kusangana neFiji ichipedzisa mitambo yayo yegungano regroup A netonga nemusi wesvondo. Mutsigiri wemaJames muzvare mesi kudzedzereka vanoti maJames anofanira kugadzisa matambiro avo pagedhe kana vachida kukunda mumitambo inotevera.
Ngavagadzise panaga akwanise kubuda then kozoti madefenders mabhora anofanira kuti 1-2-3 kubva pasenda renda pana waro parati mugedhi 1-2-3 mugedhi 1-2-3 mugedhi.
Mbomwe mutsigiri wemaJames vaEdmore Mutema vanoti vachitarisa matambiro aita maJames nhasi vane chivimbo kuti vanorova Fiji mangwana.
Vasikana vedu vanga vane power asi chikwata chavatamba nacho chikwata chihombe cheAustralia ichi nepower rataona rine vasikana vedu ava devaramba vakadai nemutambo wamangwana weFiji uyu tinotarisira kukunda.
Fiji yacho yarohwa 56-51 netonga mumutambo wavo wekutanga uyo watambwa nhasi zvekare. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Mune mimwewo mitambo yanhasi, New Zealand yazvambura Trinidad and Tobago 76-27. Kozotiwo Uganda yarova Singapore 79-37. Zvichakadaro makwikwi eWorld Cup yenhabvu yevanhukadzi iyo iri kuitirwa muNew Zealand neAustralia. Nhasi vavakidzani veZimbabwe veSouth Africa vaita mangange 2-2 neArgentina mushure mekunge vambotungamira 2-0. Nigeria yakasimudza pasi rese nezuro yarova Australia. Mune mimwe mitambo yanhasi, China yakunda Haiti 1-0, England ichirovawo Denmark 1-0 zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Maka terera ku Studio 7 tirimo Washington DC.
Ichi was a Friday my darling. Was a Friday um 7 super.
Muchirongwa chedu che magitare che svondo rino chatinokupai svondo rega rega muswe chishanu. Nasi tine hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Farai Maunganidze, uyo anoimba nechikwata cheMaunganidze Brothers vari kuBulawayo. Vakomana ava vanorova musambo wechitendero gospel music. Ngatinzwei hurukuro yaaita neStudio 7.
Masuve kuya kwemana
zvimugitare nawai naya ndikuva iri gospel music
makazvitanga rini zvemagitare
kutanga kuda chaiko takatanga last year 2022 zvekumboimba tinoimba zvakatanga sani chaiko
chakakusundai kuti mupinde mumagitare chii
zvinhu zvaivo tichifunda kubva kudhara tichakatangirako zvakatangira kuchurch tichindotanga tichinyorawo masong tichimboaimbawo pamberi kwechurch ndozvakati pasimba rambe tichirambei sakusvikanhasi
saka vari kuitambira sei vanhu mimhanzi yamuri kurova
pari zvino handingati hatichanyanya kuwa nemukurumbira wekuti tidati taenda kuva tisabhe nekuti kazhinji kuimba kwetinowanzo tichiri kuunga noimbira kuchurch asi kuchurch ikokoko ndokwatakatowana simba rakawanda rechipfuurire mberi nekuti vanhu vari kuchisambuda chaizvo vari kukurudzira kuti
haaiiyo yasara usaringerige shure iwe ndatarira vose ndatarira zvose ndaona kushanduka kwaitemika ndatarira vose ndatarira zvose ndaona shanduko yave munyika
ko matambudziko vamunosangana nawo ndeapi muchigemu ichochi
chigemu ichochi matambudziko arimo mamwe acho chekutotanga zvakatitorera time tikwanise kuzorekoda nekuti zvitakatochitangira tizi musha zvokuimba kusvikira vakazopindawo mutown zvikazotipawo simba rekuti tiwane tichadzechadze mari yekuti tikwanise kuburitsawo albhamu redu yekutanga
rainzi chii albhamu izi
albhamu rinonzi god
muri kunetsa nedzipi mazuvano
pari zvino tichiri tichimbofambisa iroro rekutanga iroro
mashoko amungadiwo kupa vatsigiri venyu nevanokuteverai ndeyekuti kudii
vatsigiri vedu tinovapa mashoko ekuti ngavarege vakatitsigira zvichatipawo simba rekupfuurire mberi
vanoda kuteerera mimhanzi yenyu kana vangadewo kukudedzai kuti imbouyai mutiroverewo pano vanokubatai kupi
mimhanzi yedu chekutanga inowanikwa payoutube ino vanoiwana paungari zebrother tinovafoni namba maviri anichadaidzira yekutanga ndo yangu inini sarai maunganidze inoti 0784067837 pane emina vangu anonzi lazarus maunganidze inoti 0774 170524
chindipai imwe chete yamunoda kuti tibude nayo mudariro
ndaisai song inoti handina wangu
handina wangu
ndo handichada kuti tibude nayo mudariro handina wangu
Nako kambo kanonzi handina wangu kakarowa nemaunganidze brothers mabva manzwawo huri kuroya taita nafarai maunganidze mumwe wevakomana vekwa maunganidze anga ari parunare kubulawayo nestudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare esvondo rinouya zvakare musakanganwe chirongwa chelive talk nasi manero ano tiri kutarisa gadziriro yesarudzo iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dziri kumatare pamusoro pesarudzo Tapa atashika kumagumo, echirongwa chedu cha nasi, anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC, ndokusiya yemuina Gibbs Dure, achikupa echirongwa cha isiNdebele.
Soko izika tisenda bakufu.